Vachitura mutongo wedare repamusoro soro re Supreme Court pachikumbiro chakasvitswa kudare iri nemutungamiri wesangano re Center for Elections and Democracy in Southern Africa vaJelous Mawarire mukuru wevatongi munyika vaGodfrey Chidyausiku vati mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanosungirwa kuzivisa zuva richaitwa sarudzo nechimbi chimbi uye vati sarudzo idzi dzinofanirwa kuitwa musi wa 31 Chikunguru usati wadarika vaMawarire vakaenda kudare vachiti sarudzo dzinofanirwa kuitwa musi wa 29 Chikumi usati wadarika asi vachidyausiku vati nepamusana pezvinodiwa kuitwa pamutemo kuti sarudzo idzi dziitwe hazvichasakise kuti sarudzo idzi dziitwe vachidyausiku vati vaMugabe vakatyora kodzero dzavaMawarire nekutadza kuchengetedza mutemo wenyika nekuzivisa zuva resarudzo paine nguva sezvo dare ratura zvakare kuti upenyu hwedare reparamende hunopera musi wa29 Chikumi vaMawarire avo vanga vari mudare vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru nemutongo wapiwa nedare
tiri kufara nokuti nyaya yanga yavapo ndeyekuti maelections kuti tizive kuti maelections achaitwa rini tatisingachazivi because tatichingonzwa mumanewspaper tatakungonzwa mumabhawa tatakungonzwa kumaworkshop and I think kuti nyaya yemaelections haisi yokumaworkshop nyaya yemaelections ndeyekuti constitution inoti chii nenyaya yemaelections kwete kuti vaMugabe vanoti chii vatsvangirai vanoti chii vanxuve vanoti chii aiwaka Constitution ndoitoda kunzwa kuti constitution inoti chii nekuti maelections anoitwa rini takambonzwa kuti 2011 tikazwa kuti 2012 tikazwa kuti certainly before March this and no confusion yatatisingadi tachida kuti tinzwa kuti mutemo unomboti chii and ndozvatanzwa kutesi kuti mutemo unoti chii
gweta ravaMugabe vaTerence Hussein vati vanotambira mutongo waturwa nedare
hatina kutsamwa nedecision yabuda mudare nasi nekuti